Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 muRwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, tikazoona zvegore rimwe iroro Zimbabwe ichiita ichiva neembassy kuKigali. Saka zvinoreva kuti nyika idzi dzinoryidzana uye dzinowirirana. Chechipiri ndinoonawo kuti panyaya yeupfumi hwenyika, Rwanda economy yayo yakakura kubva 8.5 to 11% pamakore maviri apfuura, ichinyanya kunyanya kusimbiswa netourism. Asi inenge ine yakaita challenge nenyaya yechikafu. Mutengo wechikafu kuRwanda wakanga wakakwira zvakanyanyisa. Pamakore wawo apfuura maviri ama, Zimbabwe ine upfumi hwayo hwakakura ne 3.4% kuto 8.5%. Zvinoreva kuti Rwanda iri upfumi hweRwanda rukukura nokukasira kudarika upfumi hwemuZimbabwe. Asi pano kuwirirana kuti kana nyika mbiri dzikaenda kufambidzana zvakanaka, zvinotarisirwa kuti Rwanda iwanewo zvinowana kubva kuZimbabwe, Zimbabwe ichiwanawo zvinowana kubva kuRwanda.
Kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kubvawo kare kusvika pari nhasi zvakamira sei? Zvii zvinotengwa neRwanda kuZimbabwe? Zvii zvingatengwawo neZimbabwe kubva kuRwanda?
Kana tichitarisa kudyidzana kwenyika, tinonyanya kutarisa yavanoti international trade, zvinoreva kutengeserana pakati penyika. Saka kana takatarisa Rwanda neZimbabwe, tinoona kuti Zimbabwe gore ra 2021 pane mastatistics etinawo yakatengesa kuRwanda zvinhu zvinokwana $693,000. Rwanda ikatengesera Zimbabwe zvinhu zvinokwana $229,000. Zvinoreva kuti Rwanda yakatengesera Zimbabwe zvishoma kudarika zvakatengeswa neZimbabwe kuRwanda. Saka which means tenga taa kuti Zimbabwe ine trade surplus kana zvidhirane neRwanda. Asivo tikatika tarisisa kuti chii chinonyanya kutengwa neRwanda kubva kuZimbabwe, tiri kuona kuti makore mashoma-shoma apfuura aya, Rwanda yanga ichitenga maelectrical cables zvemagetsi, yanga ichitenga futi zvetinoti tobacco fodya, yanga ichitenga futi maplastic products. Kana takutarisawo zvinotengwa neZimbabwe kubva kuRwanda, zvakanyanya kuita zvekofi nezvimwe zvinodyiwavo zvinotengwa zvichibva kuRwanda.
Zvibvumirano zvinosainiranwa izvi nenyika dzemuAfrica, tichitarisisa hedu zvimwe zviripo pakati peZimbabwe neRwanda, izvi zvine zvazvaburitsa here kubva kumashure uko? Tarisiro ndedzipi kuenda kumberi?
Zvibvumirano zvetiri kuona zvinosechiri kusainwa ichi pakati peZimbabwe neRwanda, yavanotiwo mabilateral relations, akakosha chaizvo kuti nyika dzinatso kudyidzana uye dzitengeserane zvakanaka. Sezvandataura pamusoro apa kuti Zimbabwe neRwanda tiri kuona kuti kudyidzana kwazvo nokutengeserana kwazvo zviri kunyanya kuwedzera. Saka zvinoreva kuti kana vakasainirana zvibvumirano zvavari kusainirana, kutotarisira kuti zvinyanye kuindira mberi. Chechipiri, ndiri kuona zvekuti Zimbabwe neRwanda vane zvavakanyanya kutarisira. Chokutanga vakanyanya kutarisira kuti paitike kudyidzana nenyaya yeagriculture zvokurima izvi. Asi zvepanoda kumwe kudyidzana kwandiri kuona kuri kuda Rwanda muZimbabwe kunova kwavanoti exchange of educational personnel, kureva kuti pachangoita kuti paite maticha eZimbabwe anokwanisawo kundoisa ruzivo rwavo Rwanda. Zvinoreva kuti Rwanda inenge yava kudii kubatsirikana nokuwana maticha. Pane nyaya futi zvemakombiuta ino yavanoti ICT, inotarisirwa kuti Rwanda inogona kubatsirawo Zimbabwe. Nenyaya yetourism, kudyidzanapo uku kunokurudzirwa chaizvo nokuti zvinoita kuti upfumi hwedu huindirire mberi senyika dzakabatana.